A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, December 25th, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stobe.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on the Diaspora Forum, we are talking about Christmas.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077. And as usual, we call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voindebele.com.
If you have just joined us tonight on the Diaspora Forum, we are talking about Christmas.
Today is Christmas Day. Millions of people worldwide are celebrating this day with church leaders conducting prayers. Pope Francis of the Roman Catholic Church appealed for peace in all nations.
In Zimbabwe, millions of people were also observing Christmas Day, although some of them say there was nothing to celebrate this year due to the current harsh economic situation in the country. Those who managed to buy goodies say they enjoy it with their families and friends.
So today, we are inviting you all to join this show right now and tell us what you were doing today, regardless you are back in Zimbabwe or in the diaspora like Gibbs and I.
And we are working. So happy Christmas, Void.
Happy Christmas, Sanda. Thank you.
Yeah.
What have you brought us?
Yeah, da jomba match.
Wa jomba.
Angla mali.
Aula mali. Aula mafuta is smart car. You can miss Sanders.
Next man.
What about the deer? The reindeer.
The deer is just by the door. You saw it.
Yeah.
Yeah. So okay, it's good. Mangoso kule Christmas lamplanje. Sinfizela ke Christmas enhle, lo mnyaka omuhle olenjabulo ozayo. So ke sifisa ukuthi lingene kuhlelo likhulumele kufisayo. Siyakwazi ukuthi ngesikhathi seChristmas, isikhathi esiqhakateke okwamagama. So, ngiyalani kuhlelo sixoxene. Kunjalo mfowethu, asikhulumi kakhulu.
Yeah.
Namhla ngabantu.
Regret ingonzwa ukuthi vanhu vanotichi.
Yeah.
Asika ndombotanga ndava rumanzeve.
Yeah. Qata.
Qa, kukwete zvikuruma kudimura.
Yeah.
Ngova
bijana. Yeah.
Wongo vadiwa vateriri nevatariri nhasi tiri kutarisa nezvezuva hombe zuva reChristmas. Izororo hombe muZimbabwe vakawanda vanoritevera. Nevari kunze kwenyika mabillions nemamillions ameno kuti uwandu hacho unganyatso zikana kusvika papi asi vanenge vachiteera zuva iro reChristmas. Nhoroondo yeChristmas inoti ndo zuva rakaberekwa Ishe Jesu Kristu. Saka vakawanda vanenge vachiteverawo, asi zvikuru zvandakaona muZimbabwe vanhu vanobva vangotora zuva iroro kuriita holiday, kuita zororo hombe pachidyiwa nekunwiwa anonzi mafizongo. Saka nhasi toda kunzwa kuti imi muri muZimbabwe nemi muri kunze kwenyika, nasi mapedza sei zuva iri, maricherechedza sei? Kana vari kune dzimwe nzvimbo dzekuti vakutoti Christmas takaitamba nezuro, pindai muchirongwa muchitiudza kuti mapedza sei zuva ranhasi. Musakanganwa kuti we are also live streaming this show on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA in the Village.
Yes, so abantu badla amafizongo, eh?
Amafizongo.
Lama friend tot.
My way.
Yeah. So sakumbula kutala, isasigqoka phela ugqoke
ayini embe nyowani.
Yeah.
Eh.
Kumbe uthenga le khaki brooke.
I know. But sometimes manje, you know, chairwadza is sometimes we used to get these new pairs of shoes on the Christmas day. You didn't have time to train the shoes.
Yeah.
So
day two.
And you, when you go there, then you'll be like
unanayila. Kwakunjalo joke, kwakuthi kwakumnandi. Uyazi ukuchaza kakhulu.
Yeah.
Wow, not a tea income to five
cups.
Yeah, inko,
but this year there's no sugar, my boy, for five cups.
Nine king, man.
Yes, so, but you know, there are many ways of sweetening your tea. You can use honey.
Yeah. And we eat it.
But you know, deforestation.
Yeah.
Deforestation. Because what miti yako wande yatemwa. Rakuta uti nyuchi zisa wana pekugara.
Yeah.
Regaiti gonzo wamu watina wasi.
Kujaro foi.
Now we are joined by our first guest, Mr. Dennis Juru, who is the president of the International Cross Border Traders Association based in South Africa. Vajuru, welcome to our show.
Yeah,
I think we have lost him.
Yeah.
But you know, because maybe he's also barbecuing, you know?
Yeah.
You know, you answer the phone, hello, and then you go on upindura nyama, you come back, hello.
Burvos.
Burvos.
Yes, I want to go Facebook page, yes, in the very, kulo nomen ngwenya, uti Studio 7 linjani, usakile linela, uti Merry Christmas to Elo Chonga, yeah, bago bingilele lapa foitu.
Aye.
Then, umsunduzo andlovu, uti ya lami mbogele lapa foitu, uti ikisimuza enle basaka zibe Studio 7. Siyabonga kakhulu lati sikhona ngapho ikisimuza enle.
Ndizulu. So bayangwazi.
Bayakwazi.
I'm very happy.
Yeah, kuhle kakhulu.
Ah, sakara gaiti ndzwa Juru ndofunga tano parunare. Mr. Juru, welcome to our show.
Thank you for having me. How are you? How is your listening?
We first of all say Merry Christmas from Studio 7 kwa muri wa Juru. Ikuno kutriwa penyu ini na buru wangu Gibbs Dube. Teoti imiwo ne muri tuotarisa watu mangamu ine zoro rakanaka tuzotrichiri pakati zaro asi ta tenda shukuru kuti makwansa kumbosia za mamu chita kuti mpinde mchirongwa chedu. May you first update us how the situation was, especially at the borders, Zimbabwe, South Africa border, Botswana, Zimbabwe border, and Mozambique, Zimbabwe border, Zambia, Zimbabwe border. Well, how was the situation there?
Yes, today it wasn't a big day compared to recent years. There was no people at all. The borders were very, very light as far as the movement of people is concerned. If you look at the border post, which is the busiest border in Zimbabwe, into Zimbabwe and out of Zimbabwe, it had less people. There were some short queues in the morning, but in the afternoon it was empty. You could past within a period of around 30 minutes, we could cross borders, SA border and Zim border. And what we have realized is that the movement of people was very, 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 very low. Because if you compare to 2018 and 2019, like the day like yesterday, the 24th of December 2018, 17,304 people crossed that border post into Zimbabwe, but only 10,326 people crossed yesterday. And if you look at the borders like Plumtree, Chirundu, as well as not forgetting Chirundu border post, it was low as well. People were sending groceries to Zimbabwe without going visiting their relatives in Zimbabwe. So I think this shows that there were some economic difficulties, especially in South Africa, because in South Africa you find that even road accidents in South Africa reduced to 10% because there was no much movement of people in South Africa. So if there's no movement of people in South Africa, it means there's also no movement of people into Zimbabwe, because I think you know that most of people who make their holiday to Zimbabwe, most of them come from South Africa. So these are the updates here for now.
Thank you so much. Vajuru ramba nyimuri parunare. Ndofunga Gibbs wanzwa zvikutaura navajuru anzayo pa Bedbridge border post apo. Mitsetse yanga iri mishoma zvekuti waigona kutongosvika waita 30 minutes watoprocesserwa wapinda munyika. Kurakidza kuti vanhu vashoma ndovari kupinda, asi ngatirege kutarisa kuti vanhu vashoma vari kupinda munyika. Takanzwa Zimuraishinzi yaisa vashandi vakawanda ku Bedbridge. Saka zvinogona kubatsirawo futi kuwanda kwavo kunogona kurerutsa futi ndima.
Yes, so despite those challenges, Mr. Juru, or lack of them, so what really did you do today? Just in brief, 1 minute.
Sorry, can you come again?
What did you do today on Christmas Day yourself? When I'm working for it?
Myself, all right. Myself, I tried to go to Ripley Zoo Farm. But unfortunately, it was closed. When I went there, it was closed. Mm-hmm. And there was a board written, it closed until the 1st of January. So I had to just take my kids to a local park here in Johannesburg, and we had a brunch. And lucky enough, there was plenty of people, I mean, enjoying the Christmas holiday, I mean, at our local park.
Mm-hmm.
So
mm-hmm.
there was nothing much
to celebrate. Okay, thank you so much, and hold on there. I think we've got Reverend Ray Motsi of the Baptist Church. He's in Bulawayo. You can go ahead.
Motsi, tino gamchira mchirongwa chedu magadi. Thank you so much for joining us, and Merry Christmas to you.
Same to you, sir. Thank you.
Maybe you can start by telling us the significance of Christmas in Zimbabwe and the world.
Well, basically the significance of Christmas is the birth and the coming in of the Lord Jesus Christ into the world as the Savior of the world, as a way in which we have a solution for how to deal with sin. And I think that's very significant for us, particularly those that are Christians.
And in Zimbabwe, how did people celebrate Christmas today?
Obviously, the majority of Christians would have gone to church first thing in the morning. People would have been marching, celebrating, and would have been visiting each other. They would have been sharing gifts. For an example, some of us this morning, after having been to church, we came back and we took some food parcels. And we started going to St. Kulumane and started distributing them to needy people, elderly, orphans, and even some people that are not able to get any resources, especially this Christmas.
Yes, yakuzwa baba Motsi. Sicela ukuthi sikhulume lawe ngesintu isiNdebele. Singathi ke nxa sesigangela usuku lolu lwekhisimusi luqhakatheke kanganani?
Usuku lolu luqhakathekile kakhulu ngempela okuthi khona alubana uJesu. Nxa ukuthi uJesu ubengabuyanga emhlabeni, bekuza bekungela lokhu okuthiwa khona isiKristu, kumbe i-church, kumbe ukuxolelwa izono zethu. So ukubuya kukaJesu, ukuzalwa kukaJesu ebuya emhlabeni, kutshengisa khona ukuthi uNkulunkulu yena ngokwakhe uyasithanda. Wayehla ngoJesu, wahamba ngezinyawo zakhe, etshengisa uthando ukuthi khona laba abathanda abanye kumele babajoyine, kumele babe phakathi kwabo, okuthiwa ngesikhiwa yi-incarnation. Ukuthi akufani lokuthi khona amaKristu bagqoka amathayi lama-special suits lezimota eziphazimayo, abanye bedubeka. UJesu wangena ebantwini, wabona ukuhlupheka, ukudubeka, wawa nendlala. Wasele ngadlanga, edubeka, etshengisela ukuthi uNkulunkulu uyasithanda.
Hayi, siyakuzwa kakhulu. Sicela ubambe khonapho ke mfundisi, isitatu ubaba uRafael Ncube. Baba Ncube, ungawutshona njani?
Hayi, sitshonile baba, litshona njani?
Ye, khisimusi enhle mfowethu.
Ngabe inhle kwezinye indawo ngapha, heyi, kuzima.
Kuyini okuzima, Ncube?
Izinto ziyadura ezitoro, le mali kayikho. Yona le RTG ezitolo esibizo lapha kabayifuni, kabayithathi. So kunzima, bathi bafuna amarandi lamayusa ngoba abathi ibhondi leli le-RTG akusasebenziseki.
So kugcine senzani kodwa?
Sigcine sibunga ukuthenga nje khonoko olutshwane okungayingaphi nje ukuthi singadanisa abantwana.
Singathi wena uthengeni wanika abantwana?
Ngithengisa inkwa kuphela, ngaphongi kwenza lokuyitiye kuphela ukuthi abantwana banathi.
Belingaphi khona apho edolobheni?
Kanikho kobulawayo mina ngise Plumtree eMangwe.
Ehhe. Singathi kodwa nxa ukade ubathengela abantwana khonapho enhliziyweni yakho bekusithini nxa usukhumbula ngesimo esibi somnotho?
Leyi izaba inzima kakhulu ngoba sivele sihlezi sikhala insuku zonke, sikhala ngoku ngesimo somnotho. Sakhala kudala ngo-2016 ngesikhathi befaka ibhundi lonile, sahle sathi ukuthi into leyo kayisozisebenzi. Bayifaka kuphela behulumende, bayifaka ngenkani. Sakhuluma futhi sebekhipha i-multi-currency ngoJuni ukuthi hhayi into le kayisebenzi eyokuthi ilahle izimali lezi ezilesisinde lisithembisa iphepha leli elingasebenzi lutho, kodwa kabasilalelanga. So vele sesihlala sikhala iziyembe sezize ziwomele ezihlathini, akula la muntu esithulisayo. Bazithulile balokhu beqhubeka beprinte amanye amaphepha angasebenziyo.
Hayi, phoselokugcina baba khonapho ngosuku lwekhisimusi, ubingelele ofisi ukumbingelela izihlobo labangani.
Ye, hayi, ayikunzima elizweni. Siyafisa mpela ukuthi alubani izinto ziyalunga, ukuthi lathi sike siphile impilo enhle esiyifisayo. Pho heyi, akuyingendlela esicabanga ngayo. Ke ebe ngithanda ukubabingelela, ngizathanda ukubingelela abebandla lezakhu konke nje jikelele elizwe lonke. Ngiphinde ngibingelele lo mna wami osebhinga uBezenia khona ngale nabantwana bonke. Ngibingelele lo nkosikazi kabhuti wami unakadumo labantwana bonke abangikhona ngale. Ngiphinde ngibingelele lo sebhuku wami khona ngale u-Amos Ngwenya labantwana bakhe.
Hayi, siyabuza kakhulu, sibongile kakhulu Ncube. Ungathi nakusasa ba.
Hi,
siyabonga baba. Yeah, so long, Baba Ncube. So what he's saying is that you know, he lives in Mangwe in Plumtree, that is Mantebe in the south, I guess. Yeah, that is. So he says you know, in shops, shop owners are not accepting RTGS and bond and the bond, you know. So they want the rands and USA, so US dollar. So he says he only managed to buy some bread and make some tea for his family. That was it.
So what's the position now if shops are not accepting local currency?
The government says the foreign currency is not allowed in shops in terms of you buying. And
so the shop owners are breaking the law.
They should be. They should be.
Okay, let's hear from another caller. Namkoma Wilfred Chipere. Magadi Mkoma Chipere. Takasimba, ndaona mune murimu Zimbabwe. Muri kupi kwacho? Muharare. Muri sei nasi Muharare. Zware Kisimusi.
Muno makato mumuri tonge mune makiko nge tripana mocha ipo
vanhu vanyanya kunyarara
vanyanya kunyarara nokuti ndikuona kunge pachekudya ndipanenge patinetea.
Aiwa, kwete kuti vanhu vaenda kumamisha muguta hamusina vanhu, saka pasina rusha here?
Vanhu vakazaka mumota dzakango pakati na mafuta ekufambisa, saka hakuna vanhu vachidyi vaenda kumusha, kuvashoma vakwanisa kuenda kumamisha kwacho.
Saka imi nhasi mapedza zuva iri muchiitei?
Kutogara chaingopamba. Hapana chokuti ndinokwanisa kunge uchikwanisa kuti unge uchiita kuti ndikakwanisa kuti ndifambe kana kuti ndiite kuti ndimboona nehama neshamwari. Mafambiro acho hapana, kutongotewa wakatongogara pamba.
Saka muri maipe chii mukoma kana muine mhuri?
Ipapo ndopakaoma, ndozvataura zvamazivise zvototi utongotiwo hakwanise kuti uipi nhasi kana kuti utengekana kasaladi kana kakaisa kuti uwedze hapana, kutongoti usadza wajaka kudya iwo nhasi ndizvozvo zvamazivise izvozvo. Hapana zvokunge uchikwanisa kuti ungatiwo vana vange vachifara zvakanhasi.
Asi kapamuriwo apa kumanzere kunozongochinja, because kana mamuchiti hanyu sadza mazuva ese necabbage nechi nhasiwo panoitawo kana kahuku kana kechikwereti chaiko mukoma, hamungakuwadze vana kuti vasawayiwa nemunyu mukanwa.
Wokukwereta wacho manje pasina, nokuti iye wacho kwereta makaita kuida kuti hakuna achabvuma kuupa.
Vachiperi murubva manya kuti zvinhu zvibva zvaomesa, ndauda kutochema pana.
Zvakatooma kutooma chaiko chaiko, nokuti kana nyama chaitaipo bhucha ya $200 per kg. Unongoshandira mairi utenge keji kuti kumbuya kwekunge chikakapa kuti vana vainge vachinge vachidya, ndopane dambudziko ipa.
Idambudziko haino. Mune vamuda kukwazisa here 30 seconds?
Ya, shuwa, ndoda kumhoresa mhurese wakachipiri toti vanina vangu Christian Show, Tatenda nama ichipiri koita vana kudza ichipiri anoziva ishe na anotida
Bo, ama ichipiri mawako ishe irapa
vaishipiri rafuzo kwa zishando watanga
ngonda funga mkuta ura maishipiri wabirika achipiri kuzita maishipiri varuru wana achipiri
maishipiri mzimai
pastanishipiri
ndo
watuda kunzuwa iwa kutiva kwa ziskwa ireno kuti wano zongo ita shuku nzuwa kuchechu wajivunzuwa nzuko atina kunzuwa ya mchikuwa ziskwa na babasi
hapata nilea putiko kaboza watudo faka kaboza watuda wajirama
zenjira I know ayu wazuchana karimwe gore mkoma thank you so much.
All right, thank you.
That's our caller, Wilfred Chipere from Harare. He says he spent the whole day at home because of the problems, economic, social and economic problems.
And he says meat is expensive, right?
He says around $200 a kg. That's 200 RTGS a kg.
That's a lot of money, right?
Yes, and asking him why you can't even you borrow chicken for the kids to enjoy salt today. And he said, where you can borrow it. The person who gives you the chicken on credit, tomorrow they'll be after you, wanting their money. So
they will be in
the best thing is to spend the day at home, chill. And
This sounds really tough.
I think we have another caller.
Yeah, so I'm going to Rejoice Maphosa. What's it going? Rejoice Maphosa, kunjani? Nyapila, kunjani. Nyapila, kunjani. Nyapila,
ntamanga
yebo vele ukhuluma njalo okatulele ungalala ngosuku lekhisimusi mama kuhamba njani
ngizothini
so usuku lwakho lubelunjani lekhisimusi
belumnandi bekukahle kakhulu
belisenzani belisenzani lamhlanje so ucinga soluqhumekile lapho so she says she was enjoying a lot today and she was about to sleep. So she says Ireland is cool and good. So
she's in Ireland.
She's in Ireland.
Oh.
So maybe we can get back to Juru then we go to
yes, Vajuru Timbons Vajuru Uti Zinjaga Mira say Vajuru. Hello. Yes. Hey Vajuru Tinona Ngwe Kawanda ino Ngwe Christmas. Wakawanda wanutakurawa no neve sanga no renew. Vanopinda nekubuda munyika vanenge vachiri migano muachidza kupinda munyika zvinhu zvakamira sei nasi
sekutora kwandaita zuva ranhasi kuti hakuna vanhu vakawanda vari kushandisa migano vari kukosa maborder vanhu vanga varimo munguva dzemangwanani asi tichikuona kuti rakuti zuva repakati kwanga kusina kana vanhu ndambotaura murimi rwechirungu ndikatini muzuva ranhezuro remusi wa24 December 2018 pamugani weSouth Africa neZimbabwe unonzi bedbedbedabos pakapinda vanhu 17,304 asi zuva ranhezuro musi wa24 December 2019 pakapinda vanhu 10,726 zvichireva kuti kwakadzika zvikuru sa kufamba kwevanhu ndanzova muchitaura zvakare kuti vhimuri yakawedzera vashandi asi dambudziko remumabhodha harisi reko kunyanya repabhedhibhidhi harisi rekuzimbabwen side akusiko kunonyanya kumisa vanhu kunonyanya kumisa vanhu kusouth african side ndokuonana kuine mazikinzi akareba saka kuzimbabwen side kunotifambei zvinhu zvakanyanyisisa zvekare kune vanhuwo vachiri kufamba sekurudzira togara tichingoita sesangano redu kuti vanhu ngavafambe zvakanaka kunyanya vaya vanoda kufamba usiku vaya kana kuti vanenge vamanikidzira kuti vafambe usiku mugwagwa wakaita sewe bed bridge Harare washata zvakanyanyisisa patasvika pabhupi uchibva kubed bridge pane makomba akakurisa zvekuti nyange usiri kusangana neimwe mota yako inogona kufa kupenda marimu ponja kana kuita sei saka isakinyanya kukurudzira vanhu kuti vashandise mugwagwa unoenda nekublawayo uchienda kuHarare nekuti ndo mugwagwa wakanaka musiyano wawo ndo 182 kilometers kubva kwati mugwagwa unobva kuchirundu uchienda kuHarare wakanyanya kushata kunyanya mumarongora mugomo muranya kushata zvekuti kana dziri mota hombe hadzikwanisi kupesana imwe inotombomira parutivi kuti imwe igone kudarika zvakanaka zvekare tinoona kuti kana takadarika pamafuti police station paya kubva ipapo kunosvika pavhuti secondary school mugwagwa wakatishate zvakanyanyisisa ipapo kobva kwati pane mugwagwa wenyamapanda kubva nyamapanda kuenda kuHarare tinoona kuti pana Rwizi chivake paya pakatishatei kuti tikati fambei tikadarika pacross pa44 mugwagwa watishatei kunosvika pakwamurewa waane zvimakomba-komba saka vanhu vanofanira kuti vadraivhe zvakangwarira mugwagwa wekubva kuforbes border post ichienda kuHarare tinoona kuti mugwagwa wakanaka zvikurusa saka tinotokurudzira vanhu kuti vasamhanyise zvakanyanyisa vachinakirwa nemugwagwa iwoyo nekuti mugwagwa unofambika zvakanaka tinokurudzira zvekare kune avo tinoona kuti vanhu vazhinji vanoenda kumusha vanozoita dambudziko rekubirirwa kubirirwa mari dzavo nevanhu vanochinja mari garai makangwarira musabirirwe mari dzenyu garai muchiziva kuti marese enyu ane achifamba sei chero ukasazoziva zvakanyanyisisa asi ukanga ungori pedyo kuti uzive kuti zviri kufamba sei semuenzaniso US dollar nhasi ranga richipihwa 15 bond kobva kwati kana wanga wakabata bhondi uchita US wanga uchipuhwa 16 and then kana wanga uine US uchita ecocash yanga iri 18 kobva kwati kune vanenge vaine maranzi vanga vaine maranzi avo vanga vaine maus vachida maranzi vanga vachipuhwawo 15 ranzi pa1 US kana wanga uine maranzi uchida mabhondi yanga iri pa95 wachipuhwa 95 mabhondi kochitizvoni taona kuti bond ra rakadonha nhasi kudarika zvarai riri nezuro because ukaona nezuro rai riri pa4 US dollar kuti uwane bond wanga uchipuhwa 14.6 as compared nanhasi wanga uchipuhwa 15 saka ndokaidea kanafunga kuti vanhu vagare vainako ikako kana vachida kuchinja mari dzavo vasabirirwe mari
thank you so much vajuru rambai muri parunare Gibbs tombonzwa kuti Reverend Motsi vari kuti
yes akai kubapa Motsi kulokumbulani talomuzi Fuyane uyabhala lapha ke Fuyane kuti ngilibukele ngisekhaya eZimbabwe ngisithi uKhisimusi omnandikini siyabonga kakhulu ke kumbulani Fuyane lapho khona khona ngapho kuzobuya ke lo mahlangu umxolisi ukuthi Khisimusi enhle basakazi siyabonga kakhulu kunapho lapho khona kuzobuya njalo labanye abaningi sibili siyabonga ukuthi khona khonapha u3D Dube uthi Merry Christmas Zimbabwe omuhle let the love prevail amongst you noma nibhekane lobuzima bendlala ye baba Motsi lisakhona icingweni baba
ngikhona
ye liyabezwa abantu sibili bathi noma nje kungani abantu bayahlupheka kodwa kumele babe lokuthandana phakathi kwabo akukhulume sibili njengomfundisi ukuthi kumele bathandane njani ngoba siyakwazi ukuthi nxa kungela mali abantu bayalwa so kumele kulungiswe njani
hayi ukulwa kungaba kukhona nxa abantu bebangisana ngezinto eziyabe zikhona kodwa ke ngenxa yokuthi akulalutho ukubangisana akuko lapha eZimbabwe because abantu abalezinto abantu abalendleko yibo abathabileyo okwakathesi yibo abayidla iChristmas abantu abangelalutho abaningi bazihlalele vele emakhaya bazihlalele ezindlini zabo ngoba abalalutho abaningi vele even lakathesi ukuthi bayenelise ukuba lokudla okwekuseni okwemini lantambama kunzima kwabaningi mhlawumbe engakwanisi ukuthola ithiye kuphela ekuseni badle ukudla kwemini kuyaba sekurayithi yikho abantu abaningi bayadubeka kodwa ukuthandana abantu bayathandana xa kule nzondo kule zondo ngezinto ezithile ezizakalayo kodwa ke ukuthandana eZimbabwe singani sesibambeni futhi ngenxa yokudubeka ngoba kwakulesikhathi esokuthi khona abaningi sasicabanga ukuthi mhlawumbe ngabantu okobulawayo kuphela abadubekayo abantu bemasungo bangcono kanti ke khathesi sesikwazi ukuthi vele yilizwe lonke ngoba ababusayo banganabanakakele abantu abadubekayo bafuna bona ukuthi bagcwalise ezabo imigodla yabo izikwama zabo kulokuthi basize abantu abasimele ukuthi babanakakele. Yikho kule problem khona lapha eZimbabwe, kodwa abantu vele generally abantu bababini.
Yeah, can you say that in English as well, Reverend Motsi?
Yes, I was just saying that generally the people of Zimbabwe are very united, except for those, obviously, that have got issues. And in terms of the sharing of the national cake, where many actually think that there are a few who are benefiting, where the few, the minority, as it were, is actually enjoying Christmas, and yet the majority of Zimbabweans are suffering. Gone are the days when we used to think that it's only the people in one region that are suffering. We have now discovered that people in Mashingo, people in Mutare, people in Cholocho, people in Mangwe are suffering. So it is because our government doesn't seem to care for those people that are needy, for those people that they look for, they should look for, rather than lining their own pockets themselves. It is a pity that our politicians, I can surely tell you now, our politicians, both opposition and ruling parties, really have nothing to care for as far as ordinary people are concerned.
Thank you very much. Singakathathi ubaba uPipi Khumalo kulumlayezelo lapha jonga ovela kuzibusiso ndabaningi moyo. Uthi Dube, mina ngizidlela irice okwamanje ngitshale tiye. Ngithe kungcono ukuthi ngithumezele abantwana ekhaya ukuze ngingaqedi imali yama-school fees. Siyakwazi ukuthi ngomnyaka ozayo kumele sibhadale ama-school fees. Phela mina ngingokleva.
Ya.
So le mansion kuna big mansion kala kata so. Hey kuya uzibambile.
No. Ukuzama nje sothintela ingani. Ilizwe lethu siyabona ukuthi hayi liyantengatenga kodwa ke nathi siwanele ukuthi siyabantu sizizamele uyabona ukuthi.
Ehhe.
Kube ngani bani ngononyane ya.
Yes, so singathi lamdlu jona senzani baba kuya. Kumalo.
Lo lamhlanje ngiphenduka ngikuseni ngathi ukhekile engadini yami ngase ngiphuma ke sengithi ke ngibona abangane nehlobo abanye abangihambanga. Suke hhayi ke ngase ngijika ngiyafika manje nje ngishiya ngilabo 30 minutes ngingena lana.
Ye imuli ngaphi?
Imuli isekhaya. Isekhaya so ke
ngiyabesekhaya
khona ukuthi nje ahambe alibone naye imuli khona ngale ngoba ibikhona lana nje kunyanga le dlule.
Yeah.
Wathi-ke ngendlela yokuthi sifuyile phela nakho ekhaya kufanele ukuthi zifuye zinakekele nje kwasekungizukuliyeza
ekhaya ngaphi kumas
kuthi ukuthi ngisetholozo mina
ngaphi kwetsholojo
kumsigana.
Hayi, ngiyakubona sibili. So ke singathi ke ekhaya bayidlala njani ngothi Christmas?
No, mangifona nje ngoba hayi bayidlale kahle mpela futhi ukuthi kumnandi yana khona. Ya, into ehluphayo nje iyo ngoba ukuzudle kumele ukuthi udla kuphume la eSouth Africa. Ngoba uma kungaphumanga lana eSouth Africa ukuthi uvele angeke kuze kuhle.
Hayi kuhle kakhulu phela abantu abanye abantu bangayegoli bayageuka phela ntoza.
Ye bakhe uba kuthi ngathi ufanele ukuthi na umuntu ucabanga ukuthi inkaba yami ikuphi ngizalelwe kuphi. Yebo, lana singakuzwa ubumnandi bonke kodwa singakhohlwa la kunamadlo zithu khona
abantu
abayiko abasigadileyo ngoba uyabona sinje sihamba khona la maungenalo idlozi angithi uyabona khona manje sesiyasoda sesibabiza amadimoni. Yebo, kuright malibe kwazi ukuthi lawo madimoni akugadile angeke aze akuyeke. Yabona,
awubona
ngabe bangamadimoni
mabika sikho uyabona
yeah hayi
siyakucabanga kona ngani mutha
yeah bingelele ihlobo labangani ngamafishane khumalo
yeah hayi ke mina ngithanda ukubingelela kakhulu ngabingelela nje uGTChuma umzili wami loyo bese ngiyobingelela ke no Brian babandlovu labo liniyeni wakwandlovu emeti wakwandlovu selibeki wakwandlovu noruti wakwandlovu so ngiyathanda ukuthi bonke labo bantu baphile ngethemba bayidle kahle iphisimuthi bese ngibingelela nje bonke obruce unice bonke nje ngiyathanda ukuthi ngabe bayidle kahle impela ya so nje sokusela ukuthi January afika abantu bakithi khuthuni zesila siyazi ukuthi abantwana baya ya ezikoleni noma imfundo yakithi ngekho ngoba sinenkinga yokufundiseka ngenye indlela kodwa-ke sizothiliphela vele khonzile ngaphandle kwaleli ma uyindebelazi ukuthi vele awubabi nayo lutho emhlabeni so-ke kodwa kholisa impilo yakho ngaleso sikhathi
siyabonga ye ekumalo baba ubelekhisa umusenhle sibongele kakhulu ukuthi ungena kuhlelo siyabonga sibini Yeah, that is Mr. Kumalo. He says he's in Sandton. He comes from Cholocho. His family is in Cholocho there, but he enjoyed with his friends. You know, they were just doing some
killing time.
Yes.
The guy is got to name Koma Tinotenda Gwenzi. Mkoma Gwenzi Magadi.
Hello.
Hello. Hey, Magadi. Gai watinotenda mapinda mchirongwa Merry Christmas.
Ya totenda tinaro gore tiripo pakutenderera zvare kisimusi kudai kunyange zvinhu zvakaoma munyika yedu but kufara kungarambidzi tongoramba tichidi tichifarawo.
Muri kupi mukoma tinotenda?
Mukoma tinotenda right now vari South Africa ndiko vari kubatika.
Kokumusha?
Kumusha kwedu kuGweru kuZimbabwe.
Vanobva kuGweru. Aiwa, tipei pfungwa dzenyu pamusoro pezuva ranhasi. Mari pedzawo sei izvi zvamungataura?
It's for now nekwatiri kuno kuSouth Africa. Zvinhu zviri kuendeka, zvinhu zvese zvakadzikama. Hatina tati taona chakaipa, asi atanzwa kuti pane ropa ingava rakabeuka kana kuti pane chinhu chinomira mushe chadii chaitika. Saka hatoti tositenda zvikuru nekufamba kwaraita zuva iri. Hameno kune mamwe machuma nenyika kuti kwakamira sei, but kwatiri izvezvi haha, vanhu vari kufara zvakanaka uye vari kunwa zvine tsarukai vachiziva vachinwa pekutangira nepekugumira.
Imi nhasi mapedzawo sei zuva renyu?
Hai, ndari pedza zvakanaka zvangu. Tambotanga takazorora zvedu makusensinzi nhasi ranga risevezwa ri kuenda kumabasa. Saka vanhu tanga takazorora tazokileta on nekufamba kwenguva ndofa tazotangawo kufamba-famba kuti timbofarawo tivaraidzewo pfungwa imbovawo ekuipaiti treini umboramba tachifunga zvinhu zvinoitwa kumusha kwedu.
Ndizvozvo, tipei vaviri vatatu vamunoda kukwaisa.
Orati chokutanga ndinokwasisa mama wangu ari kuGweru, mama maidhoni ndoti mufaro mukuru kwamuri mama uye ndouya kuno vandinawo kuno vandoshanda navo vesalondizano vyatinotenda gwenzi ndokukwazisai madhedhi wangu ari kuno vari kuhauteni ndovakwazisa nevapfana vangu ndokukwazisai nemufaro ndichiti Merry Christmas kwamuri ndofunga mafara zvikuru navose vanondizivano vadai vamunyika yezimbabwe raito.
Thank you so much mukoma tinotenda gwenzi. Thank you so much, Gibbs. That's our caller, Tinotenda Gwenzi. He was calling from South Africa, but originally he's from Gweru. And he says everything is okay so far. He's enjoying every moment. He spent part of the day at home, but now he's just winding up time. Yes.
Wonderful. Let's go back to Mr. Dennis Churu. Mr. Churu, are you still on the line? Yeah, okay, Azanuchuru Utropile. So Reverend Motsi, going forward as Zimbabweans, you know, it seems as if people have got so many problems that are leading to all this kind of dull Christmas, if somebody may put it that way. So now what should Zimbabweans do in order to celebrate better next year? I mean, in terms of Christmas.
I think Zimbabweans must not depend on politics and politicians. Zimbabweans must actually recognize that the future of this nation is in their hands. We are in this state because of politicians. And I don't think we need to continue to put our trust in other people who are there in order to benefit for themselves and light a pocket. Zimbabwe needs to be wise to make sure that they in which the power remains with the people. And therefore, there are measures that are being taken where the people's movement, like the convergence, is something that is very strong in the sense that it's a mobilization of Zimbabwean people, not along party lines, but basically along Zimbabwean lines, like probably what Joshua Nkomo said, abantwana benhlabathi banabethu. We need to come together and begin to say enough is enough as Zimbabweans. And we need to begin to dictate, making sure that civil servants, government, politicians are supposed to save us, not us saving them. Zimbabweans need to know that these people need to be held accountable. This problem that we face is a problem that, in my opinion, has because of the toxic politics and polarization between MDC and ZANU-PF, which has brought all of us to this problem, where ZANU-PF also has come to a place where they have no solution trying to resolve our Zimbabwean problem. And these are realities that must be faced by everybody. We cannot beat about the bush. We need to be honest with each other.
Yeah, you are a professional peace builder yourself. So what role do you play, you know, as a peace builder in all this? And, you know, now we're looking at a better Christmas next year. So what role can you play as Reverend Raymond?
I think that's exactly the point I made here. That for next year, we need to find a way in which Zimbabwean's voice is clearly heard and is magnified. We do not want politicians to speak on our behalf. We must speak for ourselves. We must look for those opportunities, spaces, and platforms on which Zimbabwean voices are actually heard very clearly, where there is some kind of convergence amongst the people of Zimbabwe, not because of anything, but because there's unity of purpose and our interests are beginning to converge. And we are a people that need to find ourselves. Mm-hmm. If we cannot find ourselves, we will continue to be in this problem. We need to find ourselves, so much so that every province will come up with its own narrative. And we accept those multiple narratives as Zimbabwean narratives. There is no one narrative, like we have been told, that it's ZANU-PF or it's MDC. No. Mm. The Zimbabwean narrative is multifaceted. It comes from all people of Zimbabwe. When we do that, we then begin to have a collective memory of Zimbabweans as we are in our colorful ways in different parts of our country.
Thank you so much, Reverend Motsi. Please do stay on the line. We have Mkoma Promise Senga. Variparu nare. Mkoma Promise Magadi. Oh, dafunga. Okay, Mkoma Promise Magadi. Hello. Mkoma Promise, taura itinzwe, itinzwe anani? Imimi ndiri muri kufanga nge muchitotaura zvino muri kutaurira kure kure asi maita mukuwasha westudio 7.
Awa, ndichimukuwasha ndakatosununguka chaiko
chaiko. Ndafunga kuti pamwe makanzwa zvaidaidzirwa navakapfupi kazve zvekunzi vakuwasha vaende kwana tezvara vavo vachinotandarana natezvara. Zvino ndafunga makasungikana muri mukuwasha ipapo.
Aiwa.
Eh,
tinaro zororo zororo akiri ndiyo yaye ari kunakidza zvaro asi ari mambobhowa vapo neapo manje weather yacho kuri kupisa kunokambira kwapi ndoni South Africa.
Wo muri South Africa. Saka nhasi mari pedza sei zuva iri?
Zvara riboja izvo tatifara vamwe vava chimwawo vanodhapa isusu vanhu vanopinda kukereke vangofirawo tiri pamba tinwawo masofti drink tisendanewo zvinodhaka maona vamwewo vachifarawo vachinwa vachidii
kumusha ndekupi mukoma promise
musha ndobuda pagutu pamupanda wana apa pamasvingo
chii chamakavaitira chekuti vakakunzwai muchitaura nhasi pastudio 7 kuti hakunondafara ndanakidzwa ivanoti waiwa regai mwana anakidzwa akatibatsira
bati
chamakaitirawo vari kumusha chekuti vakakunzwai muchizvirova dundundu kuti aiwa nhasi ndanakidzwa ivo vanozvirovawo dundundu vachiti aiwa ngaanakidzwe mwana nekuti kuno akatichengeta
vari kumusha ndakavatumira mari yokuti vatenge zvacho zvavangada zvavatumira chikafu chekudya hembe dzokupfeka hazvese zvavaita zvavakakumbira kuti ndivaitire ndakavaitira zvese hapana chandakasii
makagona mukoma chingokwazisai vanhu vatatu tinzwe
vanhu vatatu vendingada kukwazisa ndotanga nokukwazisa mhuri yangu maitatenda natatenda namashi wacho
rovai kwazisai musakanganwa vari kumusha
ndiri kutondova ndatotanga navo chaivo sevanhu vendisaungendaona vandakazokundikanawo kuinda pazorora
okkwaisana
muchembere wangu mai vangu vakatibereka nehanzvanzi vangu nemabrothers angu ese ndomakwaisa futi ipapo
aiwa tinotenda mukoma tinoimba kuti muchange muine gore dzvarakanaka svondo rinouya nechitatu
aiwa neniwo ndinotenda handingotiwo nemhuri yese yezimbabwe makorokoto ekupindawo pazoro rekisimusi iri nevanofambawo mumugwagwa tinongovakurudzirawo vatyairi kuti vafambe vakadzikamisa hana nokuti taona tinonyaya kuwanda nguva ino yezororo
thank you so much maita basa mukomwa regai tinzwe kuti vamwe vateereri vestudio 7 vari pashona Facebook page vari kuti chii tina mukoma zivanai nyamufukudza anzi tiri tose pamasaisai ana mukoma kuno yaiva bho ameno kumusha uko kuti vaidii nadzo mango handizivi kuti vari kupa nokuti vakutoti zvakaitika kungane zuro kwoita mukoma obei mukuna hanzi rambai makadzvanya pabasa vabva vazonyora nhamba dzavo kuti tivafonere ndofunga tichakwanisa kuvabata nemanhare kana achibvuma zvimwe chete namukoma Donald Mamboma hanzi merry christmas pane penyuro yemandorokwati can you call me tichaedza kufonerai zvimwe chete naclopas matambandini vatipawo nhamba dzavo kuti vativafonere norman kichi watching in johannesburg kuita luke samuel simango merry christmas studio 7 ini ndadya zvakanaka christmas nemhuri yangu kuno kurustenburg ndine mufaro nekuti vari kumusha ndakavapawo yavo christmas saka I celebrate stress free
And we had rejoice maposa you still remember in ireland so her phone dropped so she says even if the situation is bad in our country let's call each other and celebrate long ago let not those with nothing know that they have nothing blessed is the hand which gives kugidwe kukholiswe phansi ngobadlululo sorry I dropped your call people because people here were making noise so
that's I think she should not have dropped their call because that's background ambience
so she says I had to cut it off
thank you so much regaitizwe vamotsi tida kuti tingonzwawo kuti nhasi zuva rekupembera iri tinoona vakawanda vachipanana zvipo vamwe vachibatsira vanoshaya vachidii zvii zvamungataura zvamaitawo imi mungadai mazvita semhuri kana nekereke yenyu kana kungokurudzirawo vana vezimbabwe
thank you very much isisu nhasi uno tamuka hedu tikaenda kuchechi muno mutaundi asi patazodzoka ikoko tazokwanisawo kutorawo zvitenge tiinazvo zvatakapiwawo nevakatibatsirawo kubva kumhiri dzemakungwa kupfurikidzira kuna nabulawa baptist church tikatakura nemota hombe tikaenda nazvo kunkurumani kunoe tichiyeukawo vasina vakutambudzika harawa chembere nherera nevanorwara tange tiri kutichiva pedu Maskati nokuzodzoka isine muri tigaro pamuchete tichiti neya nepfungwa dzakasungunuka kuti nevasinawo vanenge vabatsirikana nepashoma ipapo nokuti zuva racho izuva rokupa sekutaura kwazvataurwa kuti vakakomborerwa vanopa kune vanogamuchira.
Thank you so much. Maita basa zvikuru Reverend ne basa ramabata iroro ramai muri parunare. Ndofunga tine mumwe muteereri Gibbs.
Yes, look, Kisdon ecingwani kwanapa. Kisdon, kunjani baba?
Ngiyaphila baba, ninjani mina?
Siyaphila kakhulu. Ngapho kwanapa?
Mina ngiseMzantsi Afrika, ngiseSouth Africa.
Ngapho kwangona?
Uvele njengamanje.
Uvele?
Uvele.
Kunjani kwanapa?
Hayi, uvele sekhaya la.
Belisenzani namhlanje?
Namhlanje besisinyama.
Ndithi benisidlala intloko yemvu kuthiwa intloko yegusha.
Yes, hayi besidla konke njengoba nje inyama iphela.
Yebo phela.
Ya, sisekhaya mpela abantu asiya ngekhaya ngobuningi silana mpela hayi kunzima silana vele sokusekhaya ngezi ndlela.
So nxa ungasitshela nje ukuthi uvuka ukuze kube khathesi wenzeni?
Into engivuka nje namhlanje nje ngingageza nje ngazama nje ukuthinta abangane ukuthi hayi bangane senza njani just I know but sithintana sahlala lapho kuthiwa khona gugu okona gugu lapha ihilltop ye ku-captain no i-tabel
isitokufela
lapho nje sonke nje no asostokufela lapha nje kushisa khona inyama
okay
ye kusesahlala nje lapho ayizothiwene khona nje kushisa inyama nje namhlanje sanda nje ukuhlukana nje abantu besiya nje ezindlini ngoba ngapha kukho sefu ukuthi thini sifunise sihambe busuku.
So ke singathi ulikholisele kodwa
awukholisa sikholisile sikholisile iqiniso lihle singazaba sekhaya kodwa labo asiza abathinte emafonini bathi hayi nabo bayajabula.
Yebo phela
namhlanje nje hayi bakhohlwe nje inhlupho
eziningi labathumezela
bathumele asathumele sibila akuhambini amakhumkhumu
nantsho phela
kakhulu.
Kubingelela isihlobo labangani babakristu.
Yebo, angithanda ukubingelela nje isihlobo sonke nje semagumbini amanomhlaba, abanye basekhaya eZimbabwe, abanye balana eSouth Africa, isihlobo bonke abangani. Hayi, ngibazingelela nje ngosuku lwanamhlanje njengoba sebegqibile nje. Hayi, sisiyagqiba umnyaka, bafisela umnyaka omuhle njalo omuhle ku-2020.
Ubona ngani ikhisimusi ka-2020 yabe njani?
Yawo 2020 kuba nzima ngoba nalapho emzansi njengoba kunje besiphakathi kwendaba leyo kuthiwa yi-load shedding khona lapho iyuvele nathi izolo nje ugesi uhambile mele kulesi 2 uhambe ngo-phakathi emini wabuya ngo-phakathi ekuseni bese kunebhisa ukuthi kuhlumi kusemnyameni kodwa ugcile ubuyile okubonisa ukuthi hayi ngani simo sokunodela siba nzima kuleli siba nzima so singazi kumnyaka ozathandaza kodwa hayi ulungu kungabi kungawonakali kakhulu.
Siyabonga kakhulu ke mfowethu, ungathenda kusasa.
Ngiyabonga.
Yeah, ngizokutsho lo munye umuntu lapho.
Yes, tina mkoma Richard Moyo. Makadi va Moyo.
Ndivo baba vakandimire.
Ndi mfundisi Moyo hawo.
Ndivo chaivo.
Hai, vatinotenda nekupinda muchirongwa. Mapedza sei zuva ranhasi?
Zuva rasa ripedza zvakanaka. Kuti zvedu kuno kuchiredzo kuno kwagudo kuti handiri panzimbe kwasokudzoze mashopu apa pakaoma chose. Ya Christmas yegore rino baba nevakristu sega ndidzima kwadivu marudenga veneni ikoko ndasina kukwasisa. Christmas yegore rino baba yanga yakasiyana makore ose ndo first time kuona zvakadai nokuti pandasvika mumashopu anofarira vanhu ndaona painguva nevana vadiki cherechete vanotangira pa-12 years kwashure ipapo asina vanhu vakuru nenhau yokutambudzika yekushayiwa zvino kushayiwa mari kushayiwa chekudya vanhu vaivapo apo napo asi vana vachechivichi ndivanga vakazara ipapo vanga vakatoomerwa uchingoona kuti ishi sevana vanongodawo kundobudawo kungondotamba asuti kava kusina kana nechinhu ndinawo mafoto andatombotora ndikamboatumira pa pafei pa WhatsApp pa shimiri changa chiriko Christmas yezvishuwa ndizvo yapfuura zvayo asi kuti hei yauya ikasira vanhu kurwadzikana kukuru kuvabereki kunyanyanya vachitarisa vana vasina chavangagona kuvapa kana chini chekuti vagone kuti vadye nekuti kunoku kwatiri kunoku kwakaoma kune nzara inotyisa kumaruzevha tanga tichiona zvedu mutungamiriri achipa kutuma town chikafu asi kumaruzevha kuno kunotyisa hakuna kana chinhu vanhu vakangogara mukati memaguta pasi pemiti zuva rinopisa asi nezvose tinotenda Mwari nokuti Mwari ndano pa upenyu maybe chazonaka rimwe regore
thank you
zvanaki
mune vaviri vatatu vamunga kwazisa tingoti dimu
vanika di
vamunoda kwazisa
regai ndikwase zvangu regai ndikwase mhuri yose yeZimbabwe ende zvinye zvino regai ndikwase kuna vanye vatu vebhedhibhiri yokuvhenda vakatomufundisa kana makupindawo pachirongwa mbotoro nechivhenda 1 minute saka sezvamataura regai ndivakwase ndidhienda vatu vose vaZimbabwe hapa bhedhibhiriji ndihone hapa studio 7 because ndive nori ndikuombe kuti manifundise manikojena hapa radio studio 7 vaonekonipa maduva ose so zvazvino ndikoniki ndikoniti enda nemadhekwana noila dani christmas ndichamakore ave nhani mitsi yose ndiyarevuwa ndihava vobles vojonga kandimiri pastudio 7 avo mwoyo vanopa hechi chikara kuti ndihambe navone ndikotenda
aiwa maita basa zvikuru vamwoyo
ndatenda ndaidawo zvangu kutiwo mbotaurawo amai vangu vambotaurawo kutango paredio vataurawo kwavabva nezvavaonawo
ngavangoita 30 seconds nokuti nemumwe muteereri akatomirira kupinda muchirongwa nguva dzacho dzapera makadii amai
tinofara makadiwo zvinhu zvodhura
zvadhura chii chanyanya kudhura
bhazi bhazi kudhura tinototenda kunamata kuti ndibve kuzaka nabetserwa nokunamata kunamata kwakanaka hama dzangu hatinamate zvinosimba
tinotenda
aiwa vatenda nangotosa amai vangu vanogara vachingonditeera ndivapowo
tinotenda zvikuru baba maita basa mufundisi moyo regrips tinemwe muteereri
yes ndo baba crispen angibona zani kwakucina khona pake namhlanje baba crispen kunjani
siyaphila ndinjani dani baba
siyaphila kakhulu siyakunika umzuzu sibile uwodwa ukuthi ukhulume sibile ngosuku lwechrismus baba
hayi ichrismus siyabonga nje ukuthi sivuke ngathi siphila natshona lokho siphilile hayi kodwa izinto kudura langapha ekholi hey hayi namaupathi izinto zangkhona zikhuphuke kakhulu heyi ekhanje wasiyazi kuzira kutholakali ludo heyi
kodwa
kunzima
kodwa wena wenzeni namhlanje kuli kukhona kathi kwenza
njengomuntu osebenzayo benzenihambe ngayo emsebenzini ezikhathi zantambama kuphela ntshona izihlalele kuphela hayi kula lutho ayothe ngikwenza mpela
hayi
siyabonga kuphela ndiqhwesta zifunakala imali kuphela nje imali engekhoyo
hayi kunjalo mfowethu sibonge kakhulu Crispin ube losuku oluhle
nathi siyabonga ndibeli sitendela pele indaba pele emafonini siyabonga kakhulu
hayi sizazama ukwenza njalo sibonge kakhulu ba
okay
that's is Crispin he says he spend the whole day doing other things and working as well
making money making sense
yes
regai tingoita mashoko mairi matatu kune vamwe vateereri vanitumira mashoko avo tina hanzi Chiviru Koni vaisa namba dzavo zvikanzi vanhu vanga vakazara chaizvo kumbare musika vachitenga zvekudya nezvekupfeka tasvikako tichitengawo ndini chief paWarren Park ndifonerei tikurukure hanguva ndo dzinenge dzatandanisana varichard mwoyo vanga vatumirawo mashoko asi tazovapa mukana wekuti vanga vachitaura Charles Satuku hanzi zvakaoma hama mitengo mumasupemaketi nemanga mashops atinoti matak shops ari kupenga chaizvo mafuta ekufambisa hakuna motokari dzoswera mumitsetse mitengo yekukwira mabhazi yajamuka then Donald Mamboma anzi nyika yedu inorwadza chokwadi ndo vamwe vateereri vatumira mashoko Gibbs
yes lo concern moyo ubesithe simfonele concern siyaxolisa ukuthi asenelisanga ukuthi sikufonele kuzobuya ke unqobile Dube uthi Merry Christmas uspele wathi MARRY Merry Christmas ukuthi MERRY so ye lao meri meri kuna
vane zvavari kureva vane zvavari
kutaura
tingoti vamotsi vangooneka vateereri
ngani sikati singasehlula
dzaramba futi inganhasi zvaipa asi ngavangotioneka vamotsi
vamotsi 1 second
yes ingotionekai
tinotenda zvikuru sasiyabonga kakhulu zvobesta ndikayo
libe le langa elise ikakhulukazi elakusasa Boxing Day. UZimbabwe umuhle
umathebe. Thank you so much Reverend Ray Motsi, and thank you so much Mr. Dennis Turu. Signing off is Kip Stube in Washington DC, saying Merry Merry Christmas and a prosperous New Year.
New Year ini jonga kande miri nichitaiwa tinotenda zvikuru muve nezororo Boxing Day mangwana rakakomborerwa murara zvakanaka.